Muchuchisi panyaya iri kupomerwa chingono vawisi pamabhaudhi vatarisa kuti chikumbiro chachingono chekuti atongwa achibva kumba chienderere mberi nekunzwi kwamudare nhasi mushure mekuisa chikumbiro chekuti amai muteti kwavamiswe kuve gweta panyaya yachingono. Vachisvitsa chikumbiro ichi kudare, vamabhaudhi vaudza dare kuti amai muteti kwavakanyora papeji repadande mutande refacebook rakanzi Beatrice Mutetwa and the Rule of Law mashoko ane chekuita nezviri kuitika mudare panyaya yachingono iyo nyaya isati yapera, zvavati zvinokanganisa kufambiswa kwenyaya mumatare. Asi amai mutetwa varamba mashoko aya vachiti peji iri havasiwo vanorinyora, vachiti peji iri rakagadzirwa nemutori wenhau weBoston Videos wekuAmerica Lori Conway uyo akaita firimu pamusoro pebasa ravo. Izvi zvatsinirwa nachingono paatora chituru cheufakazi achiti ndiye mumwe akabatsira mukuitwa kwefirimu iri uye amai mutetwa havangapiwe mhosva isinei navo. Chingono aenderera mberi achiti hurumende haina kuita tsvagiridzo yakakwana kuti peji iri nderani, achiti hurumende yaifanira kunge yakaita tsvagiridzo yakakwana isati yaunza nyaya iyi kudare. Chingono audza dare kuti chikumbiro chaitwa nehurumende ichi chikumbiro chisina musoro uye chikumbiro chaitirwa kuti nyaya yake inonoke kufamba mudare. Achiti zvaitwa nehurumende izvi zvinoratidza kuti haasi kuwaniswa mukana wekuti nyaya yake inzwikwe mune zvakanaka kana kuti fair hearing. Amai mutetwa vaudzawo dare kuti mapurisa anga akapakatira zvombo aswera ari pamahofisi avo vachiti zvave pachena kuti hurumende iri kuedza nepainogona napo kuvhiringidza kufamba kwenyaya yachingono. Izvinoteverawo ufakazi hwapihwa mudare nerimwe gweta rachingono vaGift Mtisi avo vati vamabhaudhi vambavabvunza nyaya iyi isati yapinda mudare kuti vanozokwanisa here kumirira chingono kana amai mutetwa vasipo. VaMtisi vati mashoko avamabhaudhi aya anoratidza kuti hurumende pane zvayakaronga kuti ivhiringidze amai mutetwa kuita basa ravo panyaya yachingono. Zvaitika mudare zvatsinirwa nerimwe gweta rachingono muzvare Roslyn Hanzi vanove zvakare mukuru wesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Zvaitika mudare muzuva ranhasi ndezvekuti muchuchusi akumbira mutongi kuti vabvise gweta riri kutungamirira makweta ari kubatsira hopo chingono munyaya yake yakasungirwa iyi, vachiti ivo gweta riri kutungamirira makweta pane zvakanyorwa paFacebook page yakanzi Beatrice Mutetwa and the Rule of Law. Zviri kutaura nyaya iri kuitika mucourt, saka vanga vachikumbira mutongi kuti gweta riri kutungamirira makweta ribviswe ipapo.
Chingono audzawo dare kuti chikumbiro chehurumende ichi chinotyora kodzero dzake dziri mubumbiro remitemo dzekumirirwa negweta raanenge azvisarudzira. Izvi zvatsinirwa namuzvare Hanzi.
Nyaya icho ichiri mudare hazvibviri kuti nditange kutaura kuti tiri kuti chii nekuti ichiri kuenderera mberi, asi tinoda kuona kuti painozoenderera mberi mangwana mutongi vachati kudii. Asi bumbiro remutemo rinoti munhu wese anenge asungwa ane kodzero yekusarudza gweta raanenge achida kuti rimumirire.
Mutongi wedare Vangoni Nduna vati nyaya iyi ichaenderera mberi mangwana apo chingono akatarisirwa kuenderera mberi achipa ufakazi panyaya iri kupomerwa amai mutetwa iyi. Chingono akaita zvidzidzo zvake zvekutora nhau paHarare Polytechnic akamboshandira kambani yaiDinda Horizon Magazine bepanhau reSunday Mail achinyora zvemimhanzi ndokuzowana rubatsiro rwekubhadharirwa mari yedzidzo paSpecial Evening Scholarship kwaakanowana digiri remasters rezvekutorwa kwenhau kuCity University kuLondon. Chingono uyo akazopindawo mune zvemafirimu enhau kana kuti madhokumentari akazocherechedzwa mushure mekuita dhokumentari rezvechirwere cheHIV and AIDS rakakunda mamwe madhokumentari ose muAfrica mumakwikwi aitungamirwa neCNN. Muna 2010 chingono akanga ari paHarvard University pasi pechirongwa che 2010 Nieman Fellow. Chingono uyo akasungwa musi wa 20 Chikunguru ari kupomerwa mhosva yekunzi akakurudzira veruzhinji kuti varatidzire munyika zvine mhirizhonga mukati padande mutande rake reTwitter. Mune imwewo nyaya iri mumatare mumiriri weHarare West muParamende muzvare Johanna Mamombe nevamwe vavo vaviri vanoti muzvare Cecilia Chimbiri namuzvare Netsai Marova vambenge vapiwa magwaro ekuti vasungwe mushure mekunge vatadza kumira mudare pavashevedzerwa mazita avo katatu vasipo. Gweta ravo vaJeremiah Bhamu vazokanzurisa magwaro aya ndokuudza Studio 7 kuti hurumende yanga yakanganisa mapepa pamhosva dziri kupomerwa vatatu ava zvaita kuti ivhiringidzike.
Tazoziviswa nedare kuti magwaro aya anyorwa maererano nemhosva yavari kunenerwa yekuti vakapamanyepo kuhurumende. Nyaya iyi inyaya iri kufanira kunge ichidzoka mudare musi wa26 August, saka zvatikatyamadza kuti kosei vazopiwa magore ekuti vasungwe, iyo nyaya yange isiri kufanira kunge ichipinda mudare muzuva ranhasi. Zvazobuda pachena kuti vachuchisi havasi kutozivawo kuti marekodzi avo akamira sei.
Vatatu ava vanzi nedare vadzoke kudare musi wa26 Nyamavhuvhu, apo pakatarisirwa kuti nyaya yavo ienderere mberi mushure mekunge hurumende yagadzirisa mapepa ayo. Vatatu ava vari kupomerwa mhosva yekuratidzira zvisiri pamutemo muna Chivabvu mumusha weWarren Park, pamwe nekunzi vakanyepa kuti vakapambwa vakatochwa zvichitevera kuratidzira uku. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.